Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemuvhuro ndira 20, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo bhati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma380 kubva kuma$36.
Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tenderere mberi ne Nations Agenda 2020 iri kufanira kuseseturwa kana kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vopiwa mvumo nemapurisa yekutura mashoko avo ezvemamiriro ezvinhu munyika kumbare mangwana.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka, munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ioneke pane pasirino rese.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanogamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vana vepachikoro cheNjuve High School muguta reVulawayo varatidzira vachiti havasi kufara nekukwidzwa kwemari yechikoro, vachitiwo havasi kudzidza nokuti vadzidzisi havasi kuita basa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vaona zvichiitika vati vana ava vafamba kubva pachikoro kusvika mumugwagwa weLuveve Road vachibva vazodzorerwa kuchikoro nemapurisa. Pasvika Studio 7 pachikoro apa, vadzidzi vose vanga vakaunganidzwa nemapurisa vachibvunzurudzwa nezvikonzero zvekuratidzira. Vana vanosvika zana, avo vabvuma kuti vange vapinda mukuratidzira uku, vazopinzwa mune imwe imba yekudzidzira umovanzi vanyore zvichemo zvavo, vakazonzi vanyorewo mazita avo pasi. Mumwe mukuru wezvedzidzo kana kuti District Schools Inspector muVulawayo amai Zanele Muyambo vaudza vana ava kuti havafanirwe kutyira kuti vachazoshungurudzwa. Vati zvichemo zvavo zvinokwanisa kugadziriswa nekukasika zvichagadziriswa.
If there are issues, let us not start by going to the street.
Kana paine zvichemo zvamunenge munazvo, ngatiregei kutanga taita zvokupinda mumugwagwa nekuti zvinoshatisa chimiro chechikoro chenyu. Kutaura kwandiri kuita kudai, ndinoziva kuti inzwi renyu ranzika sezvamanga muchida, asi zvakadaro chimiro chenyu chakanganisika. Tine nzira dzedu dzekuti vanhu vataure nadzo. Ngatidzishandisei kuti titaure zvinenge zvichitinetsa.
Pane mashoko ekuti mumwe mudzidzisi wepachikoro ichi ndiye akurudzira kuti vana ava varatidzire, asi pataedza kunzwisisa nezvenyaya iyi zvizere, mukuru wechikoro uyo angozvitanonzi Musimanga ati haabvumidzwe kutaura nevatapi venhau. Mumwe mudzidzi atisingakwanisi kudoma nezita kana kuburisa pamhepo senzira yekumuchengetedza audza Studio 7 kuti vadzidzi varatidzira pachavo vega senzira yekusafara kwavo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro, uyewo kuti vadzidzisi havasi kuita basa ravo nemazvo nekuda kwekuti havazi kuwana mari yemihoro yakakwana. Mumwe mubereki ati anonzi amai Mudhimba atsutsumawo nekukwidzwa kwakaita mari yechikoro pachikoro apa kubva pamadhora makumi mapfumbamwe kusvika pamadhora mazana mana nemakumi mana.
Isu tiri kutirwadza sevabereki, tobhadhara mari iyoyo bhati kumba tosara tisina kana chekudya. Zvese kumaprimary mari yakakwira ma$380 kubva kuma$36 chienda kuma$380. Aisu tiri kukumbira kuti gavhumendi tigadzirise nekuti vanhora.
Amai mdimba vati urumende inofanirwa kugadzirisa zvichemo zvevadzidzisi kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyaya yedzidzo munyika. Zvichakadaro, Robert Masaraure, mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro kunyanya zvekumamisha, uko vanoti vadzidzisi vakawanda havana kudzokera kumabasa.
Zvitarisa kutanga kwaitwa zvikoro kusvikira nhasi, zvikoro zvizhinji zvekumaruwa zvatakataura nazvo hapana dzidzo yanga ichipiwa kuvana, pakurirwa kuvana, nekuti varairidzi vanga vasiko kana kuti pavanga varipo vanga vachiri kungogarawo zvavo vasina zvavari kuita, kuri kungotya kuti vakarega kuuya vangasvike pakushungurudzwa. Totarisawo mumadhorobha marairidzi vazhinji vari kungosvikawo vachingozvigarira, nenyaya yekutya kushunguruku yekutya kudzikwa mabasa aya nehurumende, vanenge vangoripo vakagara zvavo. Zvinhu zvikaramba zvakaenderera mberi sezvimamirira zvakaita, zvichakonzera kuti vana vedu varida kugarira bvunzo vawedzere kufoira zvakanyanya kudarika mafoirirwo aitwa gore rapfuura. Tichikurudzira hurumende kuti dai yapindira nekukasika yapa madzidzisi mari inotenga.
Hurumende yakazivisa munguva pfupi yapfuura kuti iri kuwedzera vashandi vayo mari yemuhoro nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana, asi sangano reATUZ nemamwe anoti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe akati mari iyi ishoma zvikuru sezvo zvinhu zviri kudhura zvakanyanya munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatiwo hurumende ine chido chekuda kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo, vamwe vacho vave kuramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKane Matema sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mapurisa azobvuma kupa mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa mvumo yekuti vataure kunyika urongwa hwavanoti hwekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kuStoddart Hall kumbare mangwana. Bato reMDC rinoti urongwa uhwu hunonzi MDC's Agenda 2020. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa azodududza mushure mekunge vachamisa vanyora padande mudande ravo reTwitter vachiti vainge vaneta nekurambidzwa kuita misangano nemapurisa, nekudaro vainge voenderera mberi pasina kusuma mapurisa aya. Vachamisa vaida kuparura urongwa hwavo uhwu nemusi wechipiri svondo rapera, asi mapurisa akati ainge asingakwanisi kuvapa mvumo achiti ainge ari kumboona kuti vana vechikoro vadzokera kuzvikoro zvavo pasina njodzi. Asi veMDC vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro sezvo mapurisa asinei nenyaya dzekuvhurwa kwezvikoro. Vachitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri webato iri vaLuke Tamborinyoka vati vaona tsamba kubva kumapurisa ichivazivisa kuti vaenderere mberi neurongwa hwavo.
Hongu tapuwa tsamba nemapurisa yekuti tienderere mberi ne Nations Agenda 2020 iri kufanira kuseseturwa kana kuti kuturwa kunyika naPresident Chamisa mangwana. Mapurisa atipa tsamba nhasi.
Mashoko aya atsinirwawo nemurongi wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Tinokokai mese tizosangana paStoddart Open Space munzvimbo yembare nenguva dzemangwanani na9 AM.
VaTamborinyoka vawedzerawo vakati nekuoma kwakaita zvinhu munyika, vachamisa vachange vachitsanangurira veruzhinji kuti bato ravo riri kuti chine kutambura kuri kuita veruzhinji.
Vanhu varoda kuziva nemaomero azvakaita. Vanhu vazhinji vari kunonga svosve nemuromo, havana kukwanisa kuwana mari dzekubhadhara dzevana vechikoro, havana chokudya mumba, zvipatara zvaparara. Vanhu varikuda kuziva kuti MDC iri kuti chiine nyaya yepamira nyika. Saka paAgenda 2020 vachamisa vanenge vachisesetura kunyika nyaya yekuti MDC iri kutora struggle yevanhu ichiendesa kupi, kana kuti seMDC taakuti taakuenda kupi nemamirira zvakaita munyika.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vaDobha Moyo wati D vati zvakakoshera kuti vachamise vaite hurukuro nevanhu.
Zvakanaka izvozvo kuti vachamisa vataure kuti vari kuda kuitirei vanhu. Vanhu vemuZimbabwe vatambudzika, vanhu vemuZimbabwe vanetseka, zvinonzwisa tsitsi. Tarisiro yavo ngekutoti iyo vachamisa, zvichida ndovachatisunungura mugena ratiri.
Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaPekezela Gumbo vati MDC sebato rinopikisa rinofanira kuratidza nyika kuti zvizvi zvingaitwe zvakasiyana nezviri kuitwa nehurumende yeSANPF.
President Agenda 2020 inoita MTC mangwana zvinoratidza kuti MTC iri kuda kuratidza kuti inogona kugadzira matambudziko akatariswa nevana veZimbabwe nekuti ZANU-PF ikatadza vanhu vanenge vakuziva kuti MTC yanga akaproposa izvi neizvi neizvi.
Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vaenergy mutodi vati kana MDC yabvumidzwa kuita musangano wavo nemapurisa hapana angazvirambidza.
Hakuna munhu anorambidzwa kuita zviri pamutemo. Kana musangano wavo vazivisa mapurisa vakapuwa green light rokuti vasangane pastudent hall vachitaurirana nyaya dzavo, hapana anozvirambidza. Ndinotenda kuti haisi demonstration yavari kuda kuita. Vari kuda kusanganawo zvavo, vachitaurawo zvavo, vachinyeperana nemasupporters avo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo vange vasiri kudairana rembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe yendege dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yasvika munyika nhasi masikati uye inonzi yatambirwa nevakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga panhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport muHarare. Ndege iyi, iyo inove yerudzi rweBoeing 777, inonzi yabve yasvitswa kukambani yendege Air Zimbabwe. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avanga vari panhandare yendege pamwe chete navaChiwenga uye gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza vanonzi vauya nendege iyi vanoti ichi chinhu chikuru kwazvo chaitwa nehurumende chekutenga imwe ndege sezvo kuvepo kwendege kuchabatsira nyika zvikuru mukuwana vashanyi vanobva kunze kwenyika vachipinda kuzoona nyika. Studio 7 yakundikana kutaura negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMatiza kuti tinzwe kuti ndege idzi dzavengani dziri kushanda dzeAir Zimbabwe. Ngatinzwe hurukuri yataita naamai Mutsvangwa pamusoro penyaya iyi.
Gore ra2020 ratanga zvakanaka. Munoziva kuti nyika yese inoda kuti inge inewo zvakakwana zvayo zvinoita kuti ionekwe pane pasi rino rese. Chimwe chezvinhu chinoita kuti nyika ioneke pamep nedzimwe nyika kuva nendege dzinenge dzichienda ikoko. Saka zvinofadza zvikuru ndezvakanangana neSecond Republic tourism igokura munyika medu. Tinoda kuti vakawanda vashanyi vauye vaone zvakanaka munyika medu. Tozviziva kuti tine Victoria Falls, tine zvakawanda Great Zimbabwe, zvese izvozvo zvinhu zvekuti vazhinji vari kunze uko vanoda kuti vauye. Kana pave nendege, kufamba kwevashanyi kunoita nyore. Saka naizvozvo chinhu chakanangana nehurumende kuru kuona kuti tasimudzira Air Zimbabwe inge ine ndege dzakakwana kuti itenderere muno munyika igotenderera muregion iendawo malong haul. Ndege yauya nhasi zvinonyanya kufadza zvikuru ndiyo inoita malong haul, haimire mire. Kana kuri kubva pano kuenda kuBeijing inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kana kuNew York inongoenda kamwe chete, kubva pano kuenda kuLondon. Saka ani kwakasiyana siyana. So tiri kuti izvo chinhu chakanaka chinoita kuti vanhu vabudirire, chinoita kuti nyika ibudirire iaccess. Saka tikawana access iyoyo airline zichifamba, Zimbabwe airline yedu iripo, it's a source of national pride. It deserves us as Zimbabweans kuti ticelebrate kuti chinhu chedu chiri kufamba.
Ndege iyi indege itsva here kana kuti indege tsaru?
Ndege iyi indege yakamboshandiswa asi chiri ku indege ichiri kuzvinzwa chaizvo.
Izvi zvasvitsangani dzavepo dzeAir Zimbabwe ndege?
Ndege dzeAir Zimbabwe dzavepo. Kuti tiva nemadetails akadaro tiita kutoti mutaure naminista wetransport. Asi pachine kushanda kwakasimba kuti dzidziwande igopfuura ipapo.
Vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru mubazi rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit vaNathan Nkomo vanoti vanhu vavakatumira kuhwange kunobatsira vakawirwa nedambudziko remafasha emvura nemusi wemugovera vakwanisa kubatsira mhuri makumi manomwe. Zvinonzi dambudziko iri rakawedzerwa nemigero inorasa mvura yainge isiri kushanda zvakanaka. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNkomo.
Sekunzwa kwatinoita tichitaura namudzviti wenzvimbo yehwange namudzviti mukuru weprovhinsi yeMatabeleland, tinonzwa kuti vanhu vazhinji vakaitwa pahwange guest house. Chavanganyanya kuda zvavo ingava chokudya nezvimwe zvokufuga, nekuti mvura payakapinda mudzimba dzavo yakatotesa zvese iri zvekudya izvi zvimwe zvakakanganisika. Saka hurumende inotarisirwazve ichibetserwa nehama neshamwari dzayo batsira vanhu ivavo.
Asi sebazi rinoona nezvenjodzi, makange makwanisawo here kuyambira vanhu kuti kune mafashamu ainge ave kuda kurova nzvimbo yavo?
Chakaipira mafashamu avo ndekuti unongoudzwa kunzi mudunhu reMatabeleland South kuri kuuya mafashamu, asi kuti kuzoziva kuti kumuzimwani here, kumatopo here. Saka chatakaita kuudza vanhu kuti vagare vakagadzirira.
Mukuru mubazi rezvekubatsirwa kwevanenge vawirwa nenjodzi kana kuti Civil Protection Unit vaNathan Nkomo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Nasi America iri kurangarira mabasa akaitwa naDr. Martin Luther King pazuva rinonzi MLK Day. Dr. King vakaberekwa musi wa15 ndira, asi mhemberero idzi dzinoitwa muvhiki rechitatu randira gore roga roga. Reverend Dr. King vanozivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica nepasi rose. Muna 1983 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan vakati paitwe zororo rekurangarira Dr. King, asi izvi zvakazotanga kuitwa zviri pamutemo muna 1986. Mukusiya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paMalone University muno muAmerica, Dr. Moses Rumano.
Zuva iri rakakosha chaizvo kunyanya-nyanya kune vanhu vatema muno muAmerica uye nepasi rese. Zvinongopawo tariro uye neushingi kuti vanhu vanofanira kuti vashande zvakasimba kuti vaone kodzero dzavo, kunyanya-nyanya vanenge vakadzvinyirirwa.
Mazwi api amungati imi akanyanya kukubatai pane zvaitaurwa navaDr. Martin Luther King vachiri kurarama uyezve ari kuwanikwa iwo achiteedzwawo imo muno muAmerica nepasi rose?
Mashoko akanyanya kutaura anokosha ndeyekuti vanhu ngavarege kurwisana kana kukakavadzana kune kuchida kuita kana kuratidzira. Ngatiratidzire murunyararo uye kuti vanhu vakwanise kuzoona zvinangwa zvinenge zvichida kuti zvibude pachena. Pasi rese rinodzidza kuti Dr. Martin Luther King wanga wakamirira chokwadi, chokwadi chevanhu wakanga wakadzvinyirirwa watema, wakanga wasina kodzero dzekuti wakwanise kuvhota uye wakanga wasina bakodzero sevanhu vairarama munyika yeAmerica. Zvinova zvinotibatsira kuti pasi rese vanhu vanenge vachishanda ndira kodzero dzevanhu havafanire bakuva vachirwisana, nekuti pakatanga kurwisana nehondo hazvizofambe zvakanakaba. Asi runyararo vanenge vachirwira kodzero dzevanhu vanokwanisa kubudirira zvinhu zvichiita zvakanaka.
Zvii zvingadzidzwe munyika yeZimbabwe tichiona kuti nguva yapfuura tinoona kuti kana pari kuitwa zvinhu zvokurwira kodzero dzevanhu tinomboona mapurisa kana masoja vachipindira uyezve vanhu vachirohwa nezvimwe zvakadaro?
Vanhu veZimbabwe vanofanira kudzidza kuti kana tichiratidzira ngatiratidzire murunyararo, tisingatiba kana pakauya mapurisa kana masoja toda kuedza kukurwisana navo. Awa vanhu vanenge vane zvombo. Ndozvaiitikawo panguva yaDr. Martin Luther King Jr. muno muAmerica. Wairohwa nemapurisa achiitwa zvese zvavakanga vachiita, asi ivo waisadzodzeraba nekurwisawo. Waingoramba wachidzotsera hawo iwe murunyararo wachiti ngatirambidzei tichitaura zvinangwa zvavanomiririra. Nekuti pakaita kurwisana kwemapato anopikisana hazvizofambe zvakanakaba, zvinoreva kuti vanhu vanenge vasina bazvombo vanokuwadzwa uye vanoparadzwa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vari parunhare kuOhio muno muAmerica naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hapana kunyatsowirirana muCameroon nezvekukosha kwemusangano pakati pemutungamiri webato guru rinopikisa munyika iyi vaMaurice Kamto negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaTibonege. VaKamto ndovari kuzviti vakakunda musarudzo dzakaitwa munyika iyi muna 2018. Vanage vati hurumende yeCameroon haina zvakawanda zvairi kuita kupedza dambudziko revakaipandukira rauraisa vanhu zviuru zvitatu. Vamwe vanoti vanage vari kupa mashoko anobatsira kupedza hondo iyi, asi vamwe vachiti havana zvavanoziva nezviri kuitika nekudaro vanofanira kunyarara. Magweta emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ari kutarisirwa kuendesa mapepa avo nhasi kudare reSenate achipa divi ravo panyaya yekuti vaTrump vakatyora mutemo here zvokuti vabviswe kana kuti kwete. Vebato rinopikisa remaDemocrats mudare reHouse of Representatives vakapomera vaTrump mhosva mbiri dzine chekuita nekubata kwavakaita mari yainge yanzi inobatsira Ukraine, vachiti vainge voita zveuori nekuda kukumbira nyika iyi kuti iongorore mumwe wevari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino vaJoe Biden vebato remaDemocrats. Asi vemaRepublicans vanoti vaTrump havana mhosva yavakapara. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti zvakakosha kuti vanhu vasaitire tsvina pese pese kunyange hazvo paine dambudziko rekushayikwa kwemvura yemuzvimbuzi mudzimba dzavo. Kirimu Dzamiri anoti panyaya inotevera.
Dr. Manangazira vanoti vanhu vanofanirwa kuchengetedza hutsanana munzvimbo dzavanogara nguva dzose, sezvo tsvina ichikonzera zvirwere zvakawanda zvinogona kuvhiringa hutano hwavo.
Kana tiri kutarisa utsanana, tiri kureva kuti izvo nzvimbo yauri kugara haina here marara, hapana here tsvina, kusanganisa tsvina yevanhu. Nekuti kana zvakangoita uchapa kudaro zvinokonzera zvirwere zvakawanda. Tine dambudziko redysentery, manyoka aya anenge aine ropa kana kuti aine madziwa mukati. Tine dambudziko zvakare kunyanyanyanya kuvana vari pasi pemakore mashanu.
Dr. Manangazira vanoti zvirwere zvinokonzerwa neutsvina zvinonyanya kudherera vane zvirwere zvinenge HIV AIDS uye nevana vari pasi pemakore mashanu. Dr. Manangazira vanotiwo vanhu havafanirwe kungovaka dzimba pose pose uye pasina zvimbuzi nemvura, sezvo kuita izvi kuchikonzera kunyuka kwezvirwere zvakasiyana siyana panguva ino zvinhu zvisina kumira zvakanaka muzvipatara nemakiriniki ehurumende.
Dzimba dziri kungopegwa pese pese, vanhu vachingopuhwa dzimba pasina migwagwa, pasina mvura, pasina zvimbuzi. Saka izvozvo zvakonzera urwere hwakawandisa.
Mukuru wechitungiza Residence Trust amai Alice Diana Kuvheya vanotiwo mudunhu ravo mava nedambudziko guru, sezvo vagari vekuSt Mary's vave kuitira tsvina mumapepa epurasitiki avanorasira pese pese sezvo zvimbuzi zvavo zvisina mvura. Amai Kuvheya vanoti munguva ino yekunaya kwemvura tsvina idzi dzinozoguma dzaeredzwa dzichinopinda mumatsime asina kunyatsochengetedzwa, izvo zvinozokonzera zvirwere zvakasiyana siyana kuvanhu vanenge vanwa mvura yacho.
Kubudikidzawo nechitungidza municipality iri kunzi ine chikwere chakakura zvikuru kuHarare inosvika kuma 8 million isiri kubhadhara.
Baba Stanislas Matindike avo vanogara kuWarren Park vanotiwo mvura chaiyo yokunwa nekushandisa muzvimbuzi hakuna zvokuti vanhu vave kurarama nezvibhorani zvishoma, izvo zviri kuwandirwa nevanhu.
Nzvimbo dzinogara vanhu vatema zhinji mukati meHarare hadzina mvura yembo, nokuti mvura yemunicipality haichazikamwi kuti inouya musi wani. Bhorani zvinenge zvichiwandirwa zvakaita kuno kuWarren Park kunowanikwa nzvimbo dzine matsime. kana kumatsime ikoko kunogona kuwandirwa zvekare saka vane Zimbabwe dzinenge dziri kunze uko kunokwanisika kuti upindewo musango zvino masango macho kana mbeu dzichiri diki munonyadzisa kuti undotonona imomo zvikuru masikati saka vakatomirira kuti chibage chikurewo kana chakura nezvaanani munhu anosvika achingozvivanzavo imo.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuru yavo yaiva nechirongwa chekukwereta mari kubva kuhurumende yokuti ikwanise kukweva mvura kubva kumanyami sezvo mvura isina kunaya zvakanyanya kubva gore rakapera.
Hurongwa implementa zvatakawirirana nehurumende zvinosanganisa mari dzavakati vanotipa kuti titore zvakare mvura yakawanda kubva kuna manyami takatarisa kuti gore rinoera hakuna kunaya mvura yakawanda.
Bazi reutano rinoti vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana masere 6800 vakarwara nemanyoka uye vamwe gumi nevashanu vakashaya nechirwere ichocho kubva munandira kusvikira muna zvitaguri rakapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Chikwata chemaWarriors chiri kupinda munhandare nekukurumidza pane zvanga zvakarongwa mukurwira nzvimbo ye-2021 Africa Cup of Nations zvichitevera shanduko yemazuva ekutamba yaitwa neveConfederation of African Football. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Gwaro rabuditswa neveCAF rinoti Zimbabwe yave kuzotamba mitambo yayo miviri neAlgeria musi wa23 na30 kurume, kwete 30 nyamavhuvhu na 8 gunyana, izvo zvaive zvambotarwa. Izvi zvauya mushure mekunge veCAF ava vashandurawo mazuva achatambwa mafinare AFCON 2021 kubva muna chikumi kudzoka muna ndira wegore rinouya, nemhaka yemamiriro anofungidzirwa kuti anenge akaita kunze muCameroon. VeCAF vanoti muna chikumi kunenge kuchipisa zvinotyisa muCameroon, izvo vanoti zvinogona kukanganisa makundano ezvikwata makumi maviri nezvina aya. Pari zvino, Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina rine Zimbabwe ine mapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro peMaurias. Kunyange hazvo maDesert Foxes aya asati adyiwa uyezve ari iwo ane mukombe wemuAfrica uyu, muzvina bhizimisi vaObert Masvotore vanoti Algeria inokwanisa kupunzirwa pasi apo ichashanya muZimbabwe.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu evakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mubhora.
Botswana ine poindi imwe chete, asi Zambia haina kana poindi kubva mumitambo miviri. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvinobudirira kuenda kumafainari. Maurias achatamba neBotswana muGaborone muna chikumi, vachizopedzisa mitambo yavo vari pamusha neZambia musi wa8 gunyana. Asi Zimbabwe haisati yave nemurayiridzi wechikwata chemaWarriors panguva iyo mazuva emitambo ari kuswedera. VeZifa Technical Committee vakasangana mukupera kwesvondo kuongorora matsamba evari kuda basa, asi havana kuzivisa kuti wavasarudza ndiani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa nyaya yekodzero dzevanhu. Takatarisa zuva rinozivikanwa pasi rose reMartin Luther King Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vamwe vana vechikoro vanoratidzira kuvulawayo vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanopiwa mvume yekutura mashoko avo ezvemamiriro akaita zvinhu munyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vagamuchira zviri pamutemo ndege yeZimbabwe yabva kuMalaysia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 20 kuzibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amacala nalawo kulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma nge last week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoints sibe lamanye amacala njalo ngangemuva.
Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kunhlangothi zemfundo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakomplaina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophe ojekeja abafika amachumi ayisithupha emadabuka abusa lamhlanje endaweni yevova lapho inenge elemba igolide ngokungekho emthethweni. Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu ele Martin Luther King Jr. Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abafundi benjube high school kobulawayo bangena emgwaqweni omkhulu osuka elokitshini lenjube uqonda enzikini yedolobho befola betshengisela insolo yabo ngokwenzakala kuhlangothi lwezemfundo. Abafundi laba bamiswe bengakayifika edolobheni ngamapholisa ababuyisele esikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abatshengisele lamhlanje baveze ubuhlungu ababuzwayo ngomumo okhona elizweni. Bethu uhulumende kumele angenele athathe inyathelo ngoba impilo zabo ziyatshabalala kancane kancane nxa lumumo ungalungisiswanga ngokuphangisa. Omunye wabantwana abafunda enjube high school uNdalwenhle Ngwenya uthi uhulumende kumele angenele ngalokhu okwemfundo yabo ngoba labo kungaphezu kwamandla abo.
Thina nje abantwana besikolo siyadubeka kakhulu ngendlela izinto ezenzakala ngakhona lapha eZimbabwe. Ama-teachers awekho esikolo and thina siyabhadala i-school fees. Abazali bayakomplaina ukuthi i-school fees siyadura and mina lapha endihlala khona ngiyagada every day mbi yesikolo only to find ukuthi ama-teachers awakho esikolo sakhona. So it's a challenge for me nasebazalini ngale. They're supposed to provide ukudla endlini for us and pay school fees for nothing. So into esikhala ngayo ukuthi government izama ukulungisa izinto. Siyacela lingenele ngoba into eyenzakala lapha hayi nathi ngaphezu kwamandla ethu.
Omunye njalo ongumfundi uBlessing Moyo uthi ukhitshwa imali eziningi ukuthi bafunde kodwa akulalutho abalutholayo.
Thina njengabantwana benjube hayi abazali babhatala imali ezinkulu but kasifundi and babhatala imali eziningi since isikolo zavulwayo asake sifundi sibuya kuyahlala. Isinkwa siyadura, umphako uyahlupha. So ikhozi kwenze sademonstrator namhlanje ithi izinto kazitshintshi.
Unkosikazi Sibongile Chuma ongumzali uthi abantwana bathi bafuna ukufunda ngoba ababalisi bekhalele umsebenzi bethi iholo abalitholayo lincane kakhulu.
Abantwana bathi abafundi balethu isi bengafundi. So abantwana bafuna ukufunda bathi bayabhala bazafeyile. Yikho abakukhalela abantwana. Bathi amatisha imali incane abaholi. Imali yamatisha incane. So tina lati nje abazali sesikhaliswa ngamafees esiwabhadalayo 430 mina mfaka ku form 1. Lamabhuku manengi ngwabangwaba ngithengile amabhuku ayinqumba amanengi kuthi naka amabhuku umntwana hamba esikole umntwana uhlezi.
Omunye wabazali unkosikazi Sithabile Maphosa uveze ukuphatheka kubi ethi yena bazame ngamandla onke ukuthi bathenge konke okufunekayo kodwa akulalutho olwenziwayo.
Uyabona ke mina ngiphatheke kabi njengomzali. Le nto eyenzakala esikolo le ayikho right. Kumanje sizame ngawo wonke amandla esilawo ukuthi ama-uniform sithenge amabhuku sithenge but abantwana kathesi ukuthi bahambe esikolo amatitsha kuyo. Asazi ukuthi kwenzakalani, asazi ukuthi kuze kube nini. Phatheke kabo okunye okungayenziwa.
Abantwana bezikolo edolobheni lonke lakoBulawayo bakhala ngokuthi umumo oselizweni okwamanje kuhlangothi lwezemfundo uludubo hathi abazalini lababalisi kuphela kodwa lakubo bonke asebevuka mihla ngemihla besiya esikolo behambela ukuya kwejisa bengafundi. Iningi lababalisi abakho ezikolo ngoba bezophisana ukubuya emsebenzini ukuthi lalabo abayabe bekhona bengafundisi bekhala ngeholo elincane abalitholayo. Uhulumende uhlala ekhala ngodubo lokuswela imali ethi genelisi iholo elifunwa ngababalisi. Asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Kane Mathema ngokutshengisela kwabafundi lokhu ngoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapholisa edolobheni leGwanda abophewe otshekesha abafika amachumi ayisithupha emadabukabusa lamhlanje endaweni yeVova lapho iningi elemba igolide ngokungekho emthethweni. Lokhu kulandela ukubulawa kwabantu emgodini yegolide kusetshenziswa amabhemba. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ababotshwe laba batholakale belemthini yokudinga igolide, amahloka kanye lezinduku lapho behlaselwa ngamapholisa lamhlokuseni. Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni, uChief Inspector Philisani Ndebele, uthi ababotshwe laba bagoqela ubaba abangamachumi amane lane kanye labomama abalichumi lasithupha ababikwa bebethengisa impahla ezibalisa utshwala okungekho emthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka elizweni lonke jikelele ngezimbamgodi ezihamba zibulala abantu zisebenzisa amabhemba zibathathela imali kanye legolide ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. UChief Inspector Ndebele uthi amacala okubulala kusetshenziswa amabhemba sevamile kulomango kungakho bethethe lelinyathelo.
Indaba leyo kuthiwa ngamashurugwi ibala eseliphonga usetshenziswa ebantwini bonke abayenza amacala. So amacala nalawo okulimaza abanye okubulala kusetshenziswa amabhemba akhona ngoba singakhuluma ngelast week I think kade kungolwesihlanu kumbe ngolwesine sibe le meda akusetshenziswa khona amabhemba empoyens sibe lamanye amacala njalo ngangemuva so asingeke sithi khona lapha emadweni South kawakho hence yikho siyenza i-red lay ukuthi sizame ukuthi khona kube lokuthula esigabeni.
Nyake nendaweni yeVova kubule omunye utshekesha kusetshenziswa amabhemba kumbi yamaNdebele labesishoneni. UNdebele uthi bazaqhubeka behlasela kuzo zonke indawo okwenziwa khona egolide okungekho emthethweni.
Nasile ndaba zodlame endaweni zenu ezijekejwa khona. So sizaqhubeka si-raid indawo zenalezo kuze kube lokuthula. And I saw Vova yodwa nxa sikhuluma eMathewen South. Sila indawo zabo Fort Rixen, sila bo Felabusi, sile indawo zabo Mpoyens ePlumtree. Igolide liningi eMathewen South. But thina esikutshoyo nje amapolisa sithi abantu aba mayine abembi golide ngokusemthethweni.
Unobhala jikelelo enhlanganiso yezimbamgodi eZimbabwe Miners Federation umnumzana Philemon Makuwele ukhuthaza amalunga ukuba asebenze kusemthethweni ngoba nyethele luthethwe ngamapholisa liqondile njalo lizehlisa ukudalwa kwamacala.
We range lay ends we namhlale it was long overdue. Kudala sayimene la because ivova adi ihapa ama thieves ihapa abantu bonke kula abantu abaningi kakhulu abangazakali ukuthi bagepha kobani bamayina ngapi. So this is the first step enzwe esithabela kakhulu because kade sama miners wonke siwa recommend ukuthi babe lama registers ama workers abo unzulu ukuthi singabe lama ghost workers singawazi ukuthi wasebenza ngapha. So siyathaba kakhulu emuva yenzo mapolisa le maybe singaqeda idaba lolo labantu bama mapemba lo
ababothiwe bavalele enkambeni amapolice eGwanda njalo bakhangelwe lokumiswa phambi komthetho ndaba besethethwa amacala athiyeneyo abalizele ukwemba amatsha ligugu okungekho emthethweni ukwemba igolide okungekho emthethweni kulesi gwebo seminyaka emibili entolongweni. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo liphila ngokwemba igolide okungekho emthethweni ngenxa yokutholakala kwemisebenzi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhasi budi njengokudla mayi babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi yabibaniki bambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo we-Studio 7.
Abantu bemelika namhla bakukhefu lokunanza ilanga lokuzalwa kowayelwela ilungelo labensundu elele Martin Luther King Jr. Day. Lanxa umuyi ilanga lakhe lokuzalwa lingumhla ka-15 kuzibandlela, uhulumende wemelika wabeka iceleni umvulo wesithathu kuzibandlela ukuba likhefu lokunanza umsebenzi owenziwa umuyi yena owayedume ngokulwela ilungelo labensundu lemelika. Ukuhlaziya ngokunanzwa kwaleli langa, uMichael weStudio 7 uxoxelo sakhulayo umnumzana Kelvin Manduna wesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika njalo eyingcwethi ecobongola ezombusazwe.
Ngathi impilo yakhe it was exemplary. Ngumuntu owabhubha way too early esayengumuntu omnye young man, kodwa ngumuntu elombono far ahead of his time. Wayebona ukuthi ilizwe leli ukuthi lihambe phambili as a nation, kulamanye ama-values okumele siwaqhakathekise, and it took time ukuthi ilizwe leli to achieve those objectives Martin Luther. And ngumuntu who inspired ama-liberation movements to Africa. Uluther wayekhuluma a lot on izinto ze-poverty.
Awungitshele yini umbono wakho mayelana ngalolu suku?
Ilanga lika Martin Luther liqhakathekile. More importantly, likathesi ngesikhathi sika Mongameli Trump, when ilizwe is very polarized and a lot of ama issues uMartin Luther akade elwisa about inequality, about racism and especially poverty for people of color. Those issues are resurfacing ngokubona kwethu.
Kulabantu abaningi abakhangela ilizwe leMelika besithi yebo bayathakazelela lolu suku, kodwa amalungelo abantu khanye ngani awahlonitshwa kweleMelika. Siyabona abantu bedutshulwa ngamaphoyisa ngezinto ezijeneyo, ikakhulukazi abantu abensundu. Ukubona njani lokho?
Ngokubona kwami, there has been a lot of progress. It's not 1960s kathesi, kodwa as you are saying, kulomsebenzi obuningi still to be done ngendaba lezi. Ngezinye izindawo siyabona ukuthi sokule progress.
Si lokhu sikudaba lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu, njalo sikhangela impilo kamoyi uDr. Martin Luther King Jr. Njengelizwe leZimbabwe, kukhona na esingakufunda nxa sisikhangela impilo?
Kulokuningi. If you ungakhumbula ispeech kaLuther, the most famous one about the e-dream, one of his dreams was for e-equality among abantu. And ungabhekile izwe lethu leZimbabwe, inequality, lack of empathy, ngama-homework. Nxa ngisho njalo ngisithi ama-chefs baphila on a level far ahead of ukuphila of ordinary Zimbabweans. Sikhatshana kuma-ideals kaMartin Luther.
Lo ngumnumzana Kelvin Manduna osakhulayo njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe lamalungelo oluntu eyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Uxoxelo Mike Hove weStudio 7 ecingweni ekhona pha eWashington DC. live talk lamuhla sikhangela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eMelika kuqathaniswa laseZimbabwe ngelanga abeMelika benanza ilanga lokuzalwa kwensundu wayelwela amalungelo oluntu uMartin Luther King Jr. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Iziphathamandla zenkampani yokwemba amalahle eyewange Colliery zibikwa zisithi zikhangelele ukukhupha amanzi emgodini yamalahle kusukela namuhla kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula ngomgqibelo elibangele umonakalo omkhulu wokulinkampani kwathi iningi lalahlekelwa zimpahla. Umphathintambo kahulumende uMnumzana Fortune Chasi uthi amagetsi aseza silela ngamandla ngoba izulu leli lidale umonakalo njalo esitishini sewange Power Station. UMnumzana Mandla Nyoni ohlala enumber 1 eWange uthi banengi omakhelwane bakhe abalahlekelwe izimpahla.
Laphana kwenzakale impahla zabanikazi abantu bachuthekele izimpahla zabo izindlu kanti abona ukuthi amanzi angagcwala umuntu efika ekhalweni kanti next amagetsi ade sekuyingozi kanti nezimoto ezinye zithethwe ziganxela nje lezihlahla ziwile. Lesi sehlakalo dade sibuhlungu kakhulu yazi ukuchithekela komunye umuntu komuzi wakhe into eluhlaza. Noma kungazange kwehlakale kini but kwehlakala kohlupho kofoyena kubuhlungu ngokuba umuntu lwana ngathi ngikhangele ngalolu suku wethutile kona uzakuthenga ngani lowo mbheda, uzathenga ngani i-TV, uyathenga ngani isofa, into zakhe zonke sezimanzi. Liplanka phela liyabola ka ube sokuya ngapha vele kuningi ukumothakele lapha. Abanye imoto zakwade zimbenda emanzini so aso nto enhle liyana nje into eluhlaza.
Labo abathinteke kulesi sehlakalo bangaphi kathesi, ukhona obasizayo yini?
Lapha lesi sehlakalo ngizothi abanye bathethe bahambe e-guest house ewange kona phaa eKorea. Kukhanyisele lapha i-guest house leyo ngeKorea le. Laphana ngale ngaphansi ezitolweni angisafikanga but ngiyawathi amanzi yana kade efika kwamele ama-building aseduzane ngezitolo. So kungabikwazi ukuthi angenile phakathi eshopu kumbe kwenzakale njani. So nangale ewange futhi eCinderella nako kwenzakale same story njengakho lokho kwenzakale enumber 1 kithi ngapha kumadala woma ngabo lawo bangenelwe ngamanzi. So bacine sebekhuthwa endaweni yabo. Ngihambisa kule dlala emaklasini. Yabona amanzi ngendlela abe buya ngayo. Lezindlu zangikona ngendlela ezamiswa ngayo ayipoor planning egodini laphana vele into vele ozakukhalela kuzayenzakalani vele hayi laphana mboni into yakuqala khanya vele amanzi ayikengele lokho ayimbisana but akakathethi lokukhanya unyanyile uzama lo.
Izulu lihlezi lisina yini khona ngapho kumbe bekungwakuqala ukuthi line ngamandla?
Libe lingani emalangi nonke lapha lile nto engukuqalisa manje khona kuyisapho kwehle kona lo monakalo lo.
Lo ngumnumzana Mandla Nyoni ohlala inumber 1 eWange sixoxela ekhonale eWange. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255. Ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iningi labazali kanye lengcwethi kwezemfundo bathi bakhathazekile ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngababalisi abakhonona ngeholo eliphansi langokukhuphuka kwenhlawulo yezifundo. Bathi lokhu yikho kubangele ukuthi izifundi zeNjube High School namhla sitshengisele emigwaqweni zikhonona ngokwenzakala ezikolo. UGives to Studio 7 uxoxa lo ngodaba lolu lo dokotela Sifiso Ndlovu wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association. Lo mnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF labalandeli bomsakazo weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Umnumzana Ndlovu sungula lolu daba.
Osokukhona ukuthi izinga lezemfundo liza kwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebiliweyo eka A-level kakhulu abafundi abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe lapasa laba yi-5,000 phakathi kwe-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa beza kuthi bakhuphukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuluphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonzima basinde ukuthi nalokhu abakusebenzelayo kabakubone sebevele siya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe ubaba Mkhula Ncube.
Lapho ngikhona lapho eRupani kukhanya kulesi sikole ngiso lapho igama langu la abahamba nje abantwana esikole. Kodwa akwinto okwangikhona hayi akucaci ngoba lama-teacher abuye lokho bebuya nje mbijana mbijana kabashibo labana babuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo. Okuthi akuyadondisa sibi ngoba yeyi lezikolo zakhona zikhwelile lapha uhulumende la uthi hayi lingakhwezi. Kuyaphikiswana baba siphakathi kwesisamagana la imfundo iphansi baba.
Thathe ubaba ke uSibasa Juma ecingweni.
Hayi abantwana bashinisile futhi babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabashaya esikolo. Sebehlezi endlini uyabhadalela ngani ngawuza kukhithela ama-1,000 ama-700 yona lawo wena mzali ungakwanisa ukuthi uyenele futhi uyitholi kuzobe emabhukwini ayi-uniform. Hayi abantwana baqinisile kakhulu ngoba bakithi akusela mfundo ikhona laphana njalo besiya khona ngale labo bangani bayazuza kakula kufika kufundiswa abakwenziwayo ngoba la ma-teacher phela ayakhala kawo kabasizi bahamba baye emsebenzini.
Sesilo baba-ke Uthandeko Zintimkandla wayengumphathi isikolo khona ngale Gwanda.
Into lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khona okwesowetho ka-1976 kwaqalisa kungathi kuthiwa abantwana nje baphambanisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho kwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo akulanto ehamba kahle kuza kwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Lo baba-ke uBelieve Gawule webandla leZANU PF.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni abazali baphakathi kodubo abantwana bayananzelela abantwana baphakathi kodubo abazali sebebhadela izimali. Omunye uke wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kulamacimbi khona sebeziyela kuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhuluma esijondalo. Ngokubona kwami abantwana laba emadolobheni ngileqiniso abazenzeli laba abantwana. Angisho ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile.
Laba ngabanye abaxoxela uGibbs Dube Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifikise amaruns angamakhulu amathathu lamachumi phose ayisithupha i-358 esigabeni sakuqala somdlalo ohlobo lwe-test eliwudlala leqembu lakweSri Lanka esigodlweni iHarare. Intathe izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola kulomdlalo oqhutshelwa enkundleni yeHarare Sports Club, njalo abadlali balo abathathu ababengamavulandlela benelise ukuthola amaruns edlula amajumi amahlanu ngamunye, okuyinto engavamanga kuqembu lelini. Abadlali ababili abayibo baqale ukungena enkundleni besiyatshaya ibhola ngoPrince Maswaure, yena othole amaruns angamajumi amahlanu lanhlanu, kanye loKevin Kasuza, yena otshaye amaruns angamajumi ayisithupha lantathu. UKasuza yena bekungokokuqala ukubadlalela iqembu leZimbabwe emdlalweni wohlobo lwetest, njalo utshele izindaba ekupheleni kosuku lwakuqala ukuba uthokoze kakhulu ngendlela adlale ngayo.
Ngiyajabula kakhulu, njalo ngilesikhathi eside ngilungiselela lolu suku. Ngokusebenza nzima yikho ke ngizwa ngilokusuthiseka ngendlela engidlale ngayo. Sithe singena enkundleni uPrince wathi kumele sidlale sijonge ukuba siyale silokhu sisenkundleni, hathi ukuba sikijimisa ukuthola amaranzi, njalo lokhu kusisebenzele.
UKasuza loMaswaure bathe sebekhutshwe enkundleni yabadlali abazengemva kwabola kubenelise ukubuthelela amaranzi alohlonzi, njalo udlale kuhle ukudlula abanye bonke ekutshayeni ibhola nguCraig Evan, yena othole amaranzi angamachumi ayithoba munembili lanhlanu 85. Umdlalo uthe umiswa ekupheleni kosuku lwakuqala iqembu leZimbabwe bese libuthelele amaranzi alikhulu lamachumi ayithoba munembili lathoba munemunye 189, wathi namhla-ke likhuphule lelo nani laze lafika kumakhulu amathathu lamachumi amahlanu lethoba munembili 358. Ekumiseni komdlalo namhla ntambama iqembu leSri Lanka beseliqalile ukutshaya ibhola, njalo beselithole amaranzi angamachumi amane lambili ngemva kokulahlekelwa ngumdlali oyedwa kuma-overs alichumi lane. Ngaphandle kukaKasuza, iqembu leZimbabwe liphe ithuba abanye njalo abadlali ithuba lokudlala umdlalo wohlobo lwetest, njalo laba ngababalisa uVictor Nyauchi kanye lo-Ainsley Ndlovu. Umdlalo uqhubekela phambili kusasa ekuseni, njalo kwakathesi iqembu leZimbabwe lichiya eSri Lanka ngamaruns angamakhulu amathathu lechumi lesithupha 316, njalo iqembu lezivakatshi liphethe ama-wickets ayithoba munemunye esandleni. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabeZimbabwe abasebehlala kwele South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi baza kuya enkambeni zamapholisa kuyawanxusa ukuthi athathe amanyathelo ngezigebengu iningi lazo ezicatshangelwa ukuthi ngezeZimbabwe esezithwalise abantu amagabha avuzayo emalokitshini aweHillbrow, Beria, Leyove leJohannesburg. UBenedictine Hlapho sipha lolu daba ngokugcweleyo.
UMabhena uthi njengenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ngeke bagoqe izandla abantu bekhutuzwa emgwaqweni, bengenelwa ezindlini, begwazwa, betshaywa, abanye bebulawa izigebenga lezi.
Abantu bayathathelwa ama-cellphone, bayagwazwa eHillbrow, amapholisa kakulanto ayenzayo. Nxa abantu bengabikela amapholisa ukuthi ngobani abenza udlame lolu babenza i-crime leyo, amapholisa ababamba laba bantu abatshele ukuthi wena ubotshiswe ngubani. Nxa umuntu lo ephuma e-police station abe sezodubula lowo muntu onguyombophisileyo.
Le yinto egcizelelwa isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala, yena othi sekule ndawo vele zingasahanjwayo ngenxa lezi izikliwi. Enye yalezi ndawo uthi kusemahlanganweni omgwaqo u-5 lo Abel eBeria, lapho kule xuku labotsotsi asebesaziwa.
Abantu babanje emini ilanga libalele bengeniswe lapha lemnyamanda abayibiza ukuthiwa yiBaghdad. Abantu abantombazane, amadoda athathelwa amafoni, athathelwa izimali. Baphuma nje bebaningi, fika 5, 6, 7, befike nje bethathe esiphazweni sapho sijingisela khona esitendini sapho. Khona omunsisi abamgwazileyo bamthathela ifoni.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Cosmas Ncube uthi izinto ezifana lalezi ezigcina zidala udlakela lwe-xenophobia.
Kunzima, akusaphileki, kuyesabeka, kuze yikho okwenza lalabo abaziphethe kahle begcine sebesenkingeni nxa yabo labo abatshontshayo. Abanye bahambisana lamaphoyisa, abangane bamaphoyisa abakhulu kakhulu. Akusibo bonke abantu bakithi abagangayo, there are very few, kodwa the ukuganga kwabo is very effective. Kuyalimaza, kuwisa lesithunzi.
UMnumzana Mabhena uthi usizi ukuthi iningi labahlukuluzwayo labo ngabeZimbabwe, kanti-ke kulobufakazi bokuthi iningi lezigebenga lezi ngabeZimbabwe njalo.
abafana laba baphethe imenze umuntu waseZimbabwe nxa ekhuluma uyaza uzwakala ngolimi ngoba njoba sikhuluma isiZulu uyabusiza udai lo ngwasekhaya lo ngumZulu lo vele ukhulele eSoweto yikho futhi abantu ababambayo babamba izalwane zaseZimbabwe yikho ke kulula ukuthi kwazakala ukuthi laba ngabaseZimbabwe kodwa amapolisa akawenzi lutho
uMabhena uthi bazaxoxisana lomkhulu wamapolisa kulamalokitshi ukuze lezi zigebenga zibanjwe zivalelwe ejele okwesikhathi esite. Mele Studio 7 Johannesburg ole South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.